Mutsamba yavasvitsa kuhofisi yavapo mavhima, vano vegurukota rinoona nezvevashandi, pamwe negurukota rezvemari vamutuli Ncube, nasachigaro wePublic Service Commission vaVincent Hungwe, mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende, reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vati sangano ravo harisi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kushevedzera musangano weNJNC kuti vapedzise nhaurirano dzavakasiyira panzira musi wandira 14, pasina chisungo chakabuda pamusangano uyu. Amai Alexander vati havasi kufara kuti mushandi wehurumende ari kutambira mari iri pasi, ari kupiwa mari inoita madhora zviuru 10 nezvisere ari maRTGS, asi mhuri imwe chete ichida zviuru 40 nezvipfumbamwe zvemadhora ari maRTGS pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa.
Tikatarisa mari yakatambirwa nevashandi vehurumende munandira haina zvainokwanisa kuti ite vashandi vehurumende kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuzvikoro, vakwanise kuenda kumabasa, vakwanise kudya. Mari iyoyo haikwani. Tikatarisa veConsumer Council, mari yavari kutaura kuti inoda family of 6 nemari yakatambirwa nevashandi vehurumende iri pasi chaizvo. Zvinova zvinoratidza izvo kuti vashandi vehurumende vaita yatinoti total incapacitation kana kuti complete incapacitation, yekutoti havachakwanisa kuinda kana kumabasa.
Vachinosengwa vati musangano wavakaita mavhiki maviri adarika hauna chawakabuda nacho, kunyange hazvo hurumende nevashandi vayo vakabvumirana kuti mari iri kupiwa vashandi shoma zvikuru zvekuti vashandi vehurumende vave kudya nhoko dzezvironda. Vachinosengwa vati izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Izvi zvadai, izvi zvinokonzera kuti paite kusagadzikana munyika, yatingati a threat to national security yenyika. Wai tichidaro vashandi vehurumende vakaenda kumabasa vane nzara, vakaenda kumabasa nakufara. Hazvizombi kuti zvinangwa zvehurumende zvavanenge vanazvo kuti vashandi vavo vaite nemapolisi zvavanenge vaita kuti vashandi vavo vaite haazobudi semarongerwo aanenge akaitwa. Saka ndozvatanga tiri kuvarangaridza kuti aiwaka dei vanga vauya patebho tataurirana, zvikoro zvisati zvavhurwa, paitwawo something at least yekuti vashandi vakushenwe vaende kumabasa. Pamusoro paizvozvo takanga tavapa our position yataitaura isusu kuti no, mushandi wepasi akanga achitambira iyo $670 zvingatibatsira.
Asi mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati hapana zvizhinji vari kutarisira kubva kumusangano weNJNC kunyange ukaitwa, sezvo vachiti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi vayo.
Kunonoka kwavari kuita nhaurirano dzeNJNC kunoratidza kuti havana hanya nevana vavari kuti zvikoro zvivhurwe. Kuvhurwa kwezvikoro kwavari kungotika mabhokisi, havanei nekuti maticha achauya kana kuti acharega, sezvo kuti vana vavo ivo havadzidze kumapublic schools kwedu. Iyo NJNC zvayo pachezvayo yangove bhodhi rinongoita rekumatik pana namaallowance nekudya mabiscuits, hakuna chinonyanyobudawo chinobatika. Solution yaakutodzoka kuvarairidzi, solution yaakudzoka kumaparents, yaakudzoka kumalearners. Ndovega vane simba rekuti kana vabatana vaita resistance vakwanisa kupusha, vanokwanisa kuti vavhundutse hurumende iyi ikwanise kudzorera mari yematicha paPre-October 2018.
Mutevedzeri wegurukota rezvevashandi vaLove More Matuke vati vanga vakabatikana vakati titaure navamavhima avo vati vari pazororo pari zvino. Hatinawo kwanisa kubata munyori wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe avo vanga vasati vapindurawo mibvunzo yatavatumira. Zvichakadai, mamwe masangano evarayiri dzakaita seR2s, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Teachers Association anotiwo nhengo dzavo dzinogona kutadza kuenda kubasa pachavhurwa zvikoro svondo rinouya, sezvo achiti nhengo dzavo hadzisi kufara nemari yadziri kutambiriswa nehurumende. Masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti ibhadhare vashandi vayo mari inoita madhora $540, iri mari yekuAmerica, sezvo achiti mari yemuZimbabwe haisisina simba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.